Mumwe mugare wekumakonde amai Emilia Nyikadzino vanoti havasi kuwana dzidziso yakakwana pamusoro pecoronavirus vachiti havana radio zvekuti vanongonzwawo vanhu vachitaura.
Ndengo dzauyu vanhu vachingotaurawo asi kuti ndizivewo kunzwa paredio hatina redio. Vanhu maredio vakuteerera asi mukufamba kuende takaenda mumashopi kungonzwawo vanhu vachingokurukurawo nyaya yechirwere chacho.
Amai Nyikadzino vanoti hurumende inofanirwa kufambisa mashoko ecoronavirus kuburikidza nemasabhuku ayo anowanzofambisa mashoko sezvo vachiteererwa.
Masabhuku ndiyo anofamba vhiregi yake. Iyoyo sesabhuku wese anofamba vhiregi yake achizivisa chivanhu.
Amai Roslyn Shumba vanoti vakanzwa nevamwe kuti vanofanirwa kugeza maoko, muromo nemaziso.
Mugeza maoko enyu nemuromo nemaziso.
Tachigaro weHurumbe Community Radio iyo isati yave kubvumirwa kutepenyura. VaJoe Uzilala vanoti hurumende inofanirwa kupa maresonance kumaradio ematunhu uye kuti nhengo dzeparamende dzitaurire vanhu mumatunhu adzo nezvechirwere checoronavirus sezvo vachiteererwa.
Zvinototishamisawo pane dzimwe nguva kana vematongerwo enyika vachida kusvitsa mashoko avo. Tinoshamisika kuti achitaurwa nhasi mangwana vanenge vaawana mumwe mukana wataigona kushandisawo zvekare kuti vanhu ivavo dei vabatsirawo panguva inoiyi kuti mashoko akwanise kunge achisvika kumunhu mumwe nemumwe zvake ari kumaruwa.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weredhio yakazvimirira yedunhu rekariba yepatsaka vaNWO Bepe vanoti hurumende inofanirwa kudzidza chidzidzo chekuti panofanirwa kuve nemaredhio ematunhu akawanda ayo anogona kubatsira kushambadza mashoko akakosha kuvagari.
Kushayikwa kwemacommunity radios nharaunda seyedu kariba kata disadvantage yakanyanya pamusoro pecoronavirus iripo covid-19. Vazhinji hasi kuziva kuti zvochii zviri kuitika. Ndinoti kuti zvodai tikatire macommunity radio stations dai akanga aripo dai hurumende yedu yanga yabvumako yakwanisa kulicensa makutizi akasara sekumarural areas.
Nyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNiki Mangwana vanoti hurumende yakapa mukana kuti vanoda kutepfenyura kumatunhu gumi akaziviswa munyika vanyorere kupiwa mvumo, asi vanoti kusvika pari zvino hapana ati anyorera zvekuti boka reBroadcasting Authority of Zimbabwe rakatowedzera nguva yekugamuchira magwaro ekupiwa maresonance. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Gift Masocha, vanoti vari kudzidzisa vashandi mubazi ravo avo vanozonodzidzisa masabhuku nemasadunhu vanozotaurira vanhu vavo.
Takataka nechegutu Sanyat Mondorongezi Kadoma Eben, ndifunga ndiwaye ikoko kuti kusaidi iroro kwatakadzidzisa madh members. Kana tinge tavadzidzisa vanhu ava totarisira kuti vazopfuudzo kumberi kusvika kuma health center vachizotargetawo macommunity leaders ndokuti kusvika kwasvuda kutoita kumareserva ikoko.
Vamasocha vanoti vari kushushikana zvikuru nevemabhawa vachiri kuvhura nguva dzemanheru uye vane urongwa hwekubvisa vanotengesa mumigwagwa.
Muno mumash west tikuti mabhawa ese anotengesa doro ngaavhare na 6 because kana vanhu vadhakwa after 6 vachatanga kuhagana vachitanga kupisana vachiita zvisina nebasa rese. Kana vadhakwa havachaziva vanopangana kuti kune corona virus, saka tikuti mabhawa ese ngaavhare na 6 toenda kumaketi uko kunotengeswa chikafu. Tikutaura kuti tinoda kutsvaka nzira dzokuona kuti tingareduce tingaderedza sei uwandu hwevanhu vari kuenda kuti kumamaketi.
Kusvika pari zvino vanhu vanodarika zviuru mazana mana vakabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.